ndo vanga kuti takachibata kuti chii takabata munangazi kuti aa isati na zvekuti zvekuti nyika inei kuti iende mberi tisu Zimbabwe yacho tisu vanhu vacho kukanywa urangana hakuna unogona kurimona ari ega panotoda vane tsotso panotoda vane shukudzira huni kuti shamba kodzi iibve nyika iwane rugare tarisai moonera zvei over 5 million vanhu vemuzimbabwe vari kunze kwenyika vanhu vari kutiza nyika yavo ichipikirwa zvinorwadza kuti vanhu vanonotapwa vanhu vachibatwa unapwa vanhu vane nyika yakapfuma kudai vanhu vane nyika ine upfumi hwakapuwa namwari vanhu vanodanana vanhu vane rudo vanhu vakadzidza vanhu vane mwoyo murefu izvozvo ndezvatoda kuti tigadzirise nyika yekwedu imbokwanisawo kudya rinopisa tikwanisawo kumbodya tichiwana kuti taakumbopfuta muromo wanonawo nehuchi hwenyika ino ndozvatiri kuda chitezvi
iwo nyaya yedzviya masimudzai uori uri kunyatsorwiswa here munyika umu vachamisa semaoneri enyu pangaitwa sei
masimuka mhepo yekuba yaakutoita kunge shani zvarinoita zvokuti mari inoda kugutwa zvino vanhu vakaba vasingaguti kana kuita munhisi wayo mari kana kutohanywa tichiti anewadzira wokudya toga kana kudya toga zvinorwadza tarisai muone nyaya dzakaitika kunana zvekiko zvinonyadzisa kusemesa kuti unoona vanhu vachizama kuzvita vanhu vanoziva zvavanoita asi vachipira nyika zvinotyisa kudai
mungatsanangura ipapo
zviro ndizviro kati negold mafia mari yangaiti inobiwa yegoridhe inotyisa nelithium inobiwa inotyisa neplatinum inobiwa inotyisa tine chrome inobiwa izinotyisa toitawo mamwe matenda anenge achingoitwa imomo makamboziva kana pakambotaurwa paya paya pachitaurwa yecovid iyaya yakanga yanetsa yayana drugsgate mari iri kupiwa munyika muno inotyisa ndakambotaura navamugabe rimwe gore ndiri mukabinet vanga varimo mamiriti anozvizivana nevana munangazi vanozvizivana ndikati mari yenyika inode taingoichengeta zvakanaka taigona kutoshandisa sekuti tinee tichingonyika takagara tichigona kufedzerwa mombe nevanobva kune dzimwe nyika vamwe vachisuka ndiro vamwe vachiita zvakawanda zvekushandirawo nyika kuti iite zvakanaka isuwo muno muzimbabwe zvizvarwa neupfumi hwatakapuwa namwari takangogara nekuti takapuwa rifa renyika tine nhaka inonakidza yamusiya namusiya asi hatigoni kuidyira zvakanaka kana tisina kugadzirisa nyaya yekutungamirirwa kwenyika dzakabhiridha zipi yakaruza inga kugadziriswa kuti tidzorere nyika pachimiro chinoonekwa muno musadhaki saka zvakaitwa pasouth africa chidzidzo kuti vanhu havapokani vanhu vanoundana pamwe chete vounganidza pfungwa voita chinhu chenyika yose vobatanidzana varamaposa apa vakagona vapo hongu nezvimwe zvandinoshurawira nazvo zvinopendedzwa asi apawo wakutatira kehombarom tinozvitenda oka izvi nekuti pane chavakaitawo chinoratidza kuti chinhu chakanaka
ndepapi chaizvo pamunopesana navo
pandinopokana navo inyaya yakaya kushamwaridzana nehama dzangu dzii chiravaita chinhu chekuti vanobata chibharo vanongoti yesyesyechidananayo chatai kubhinya hakusi kuroora kusenga bera uchatendedzi zvinhu zvose zvinoda kuti vanhu vange vachiwirirana nekuyanana kuti tinge tine wanano yakasimwa yakamira yenyika nyika ichienda mberi.